Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita neveZEC muHarare, mukuru wechikwata ichivatu Milang Salashando vati ZEC iri kuita zvese zvinodiwa nemutemo mukugadzirira sarudzo.
Well, to the greatest extent possible, they have complied with the requirements of the law in terms of preparing for the elections. I think you'll appreciate that there are still some uncertainties given the challenges before the Constitutional Court. But within the prevailing environment, yes, I think they are up to task.
Chikwata ichi chichange chiri munyika kusvika kupera kwesvondo, chichaita musangano navose vane chekuita nesarudzo vanosanganisira mapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nemasangano enhau. Sachigaro weZEC Justice Rita Makarau vati vaudza chikwata ichi kuti vakagadzirira kuita sarudzo. Vazivisawo kuti vanoda kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vachabhadhara $500 emadhora.
Yes, nomination fees have been set, and for the presidential candidate it's $500, for national members of assembly it's $10 per member, and for all councillors it's a free service.
Amai Makarau vazivisawo musangano wavaita nemapato ezvematongerwo enyika kuti chirongwa chekunyoresa vanhu chiri kufamba zvakanaka, uye pane vanhu vanodarika $200 ezvuru vakanyoresa kuvhota kubvira pakatanga chirongwa ichi $200 apfuura.
Remember, I have said since the last 14 days, 273,319 new voters have been captured. This is in addition to the 204,000 new voters who were captured in the last exercise. So we are approaching 500,000 people who have registered since the two exercises began. And we are not quite clear whether this is the whole lot that we had to target or there are still a few more, because like I said, the census preliminary report did not tell us how many citizens are now eligible for voting but are not registered on the voters roll.
Pamusangano uyu wekutsanangura mapato aya kuti kupinda musarudzo kana kuti nomination kuchafamba sei, Justice Makarau vati zvakakosha kuti mapato aya atevedzere zvese zvinodiwa nemutemo kuitira kuti magwaro avo asarambwa nematare achange achitambira magwaro eavo vanoda kukwikwidza. Vatiwo zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika aende sekukomishen yavo mangwana kuti agowana mukana wakaita sekukwanisa kudoma mumwe munhu kuti amirire bato kana anenge adomwa akafa nomination yaitwa zuva resarudzo risati rasvika.
The second advantage that you will get is that if you have given us those details, the law calls you a qualifying party. And in the event that your nominated candidate, any one of your nominated candidate for the National Assembly constituent member of parliament, if he or she withdraws before nomination, if he or she unfortunately passes on for polling, then you are allowed to substitute that candidate.
Commission ichatanga kugamuchira magwaro evanoda kukukwidza kana kuti advance nomination mangwana. Asi nyaya yasvota vanhu vakawanda vapinda musangano uyu inyaya yekuti vanoda kukwidza mumakanzuru vanofanira kunge vasina zvikwereti zvemvura kana mitero kumakanzuru, uye vanofanira kunge vaine magwaro emapurisa kana kuti police clearance kuti vakwanise kunyoresa kukukwidza musarudzo. Director General veMDC notungamirwa naMorgan Tsvangirai vatoinde Pishone vaudza veZEC kuti zvazvikwanisike nekuti apasina nguva.
Is it part of the law or is something that is coming up now? Because the time now left to do police clearance for 1,958 councillors countrywide appears unattainable as well.
Asi Justice Makarau vati izvi ndizvo zvinodiwa nemutemo.
If you do not have that police clearance and that clearance from the local authority, your papers will not be in order, no matter how upright a person you are, no matter what kind of development you would have brought to that area, your papers are not in order and the nomination court will chuck you out.
Amai Makarau vati ZEC yaita musangano wanhasi mushure mokuona kuti mamwe mapato ezvematongerwo enyika haana ruzivo rwakakwana pamusoro pemutemo nemafambisirwo achaitwa sarudzo munyika. Dare renomination court rinotarisirwa kugara muHarare nemumatunhu akasiyana-siyana munyika musi wechishanu, kunze kwekuti dare repamusoro-soro rashandurwa zuva richaitwa sarudzo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.